Vanhu vakawanda munyika vanoti vave kutyira kuti munyika munogona kutanga nyaya yekurwisana kana zvinhu zvikasagadziriswa mubato riri kutonga reZANU PF. Izvi zvinonzi zviri kuwedzerwa nenyaya yekuti vatungamiriri mubato riri kutonga vave kutora mativi uye vachiedza kukwezvavo vari muchiuto vakarwa hondo nevechidiki, vamwe vacho vakadzidza zvehondo kuBoarder Gezi Training College. Vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vari kutungamira chikwata chinonzi Team Lacoste, uku vapelekezera mboko na Mai Grace Mugabe vanonzi vari kuchikwata chiri kunzi Generation 40. Nemusi wechishanu chapfuura vamugabe vakashora zvikuru gurukotare zvavakarwa hondo vari sachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vakati vacharangwa nekuda kwekukonzeresa kupesana mubato nekuronga kuratidzira kwevakarwa hondo. Vamutsvangwa vanonzi vari kuchikwata cheTeam Lacoste, asi vamwe vakaita sevanxovizi Takumalo avo vanogara muHarare vanoti kuita kwavamugabe uku hakuna kunaka uye ndiko kwave kuvhiringa musangano sezvo vasina kutsiurawo chikwata chinotsigirwa nemudzimai wavo. Vanoti kuita kwavamugabe uku mushure mekunge mapurisa arambidza vakarwa hondo kuita musangano pamwe nekuvakandira mweya unokachidza kunogona kukonzera kurwisana munyika.
Tinodawo futi panogona kuguma pava nebloodshed nekuti mahovheti mamwe achirimo muani mamwe akabuda nevari kunzewo kwangu vanadzo upfu. Isusu tiri kuna opposition kubva kuna MDC vana PDP sezvatiri izvika taingodzinganiswa tichirobwa pachasvika imwe nguva yekuti ucharidza pfuta chidzorera kana pari kubva paita chaos isina mira zvakanaka poita rufu rusingaiti muZimbabwe. Iyoyo ipossibility inotoripo yatinotorosha tinogona kuitika.
Asi mutungamiri wesangano rana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairuhanya vanoti hazviite kuti vamugabe vatsiure mudzimai wavo uye zvakakosha kuti vabude pachena kuti ndiani vanoda kusiyira masimba kwete kurega mudzimai wavo achifamba nenyika achingorova bembera. Asi vaimbova nhengo yedare paramende reZANU PF uye vave kutungamira sangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatemba muliswa vakaudza vatori venhau pamusangano wavakaita svondo rapfuura kuti veruzhinji havana chavachanyanya kutarisira kubva kuna vamugabe nekuti vakwegura uye havasisina simba. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinoonekwa nekuti kunyange hazvo bato ravo rakaita zvisungo zvakati kuti mumusangano waro wekomiti yepolitburo wokupedzisira hapana ari kutevedzera zvisungo izvi. Vamwewo vakaita sava Amon Piri vemuHarare vanoti zvinhu hazvisati zvanyanya kuipa uye vamugabe vane mukana wekugadzirisa zvinhu pamwe nekubatanidza bato ravo zvekare. Kunyange chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga kuti muZANU PF magara muine kurwisana, vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti rwendo runozvanyanya vachiti zviri kukonzerwa nekuti vamugabe vakwegura pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.